chekwata chine mukurumbira ichi chatorama points ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminutes makumi matatu nematanhatu emutambo izvo zvaita kuti Hwange FC irohwe munhandare inotyisa ikoneyari umo chikwata ichi chine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore kukunda munhandare iyi kunofanira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iro kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa mushunje vanoti
fanze Dynamos vanhu vanotarisira Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna kochi
asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius bunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti chimba haiva kwene zuva rimwe chete vachiti mangombe anofanira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi
munhu anopiwa nguva munhu anopiwa nguva apiwa mukana zvenge tichiona kuti aiwa kana atadzoke kuzotaura kaiwa pa vakundikana nechetamba mukana
kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoinzi makumi maviri nemanomwe mapoinzi gumi nemaviri pati peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano recastle lager premier soccer league FC Platinum yacho ine mapoinzi makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19 Hwange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe iine mapoinzi gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita machiripiti kuti irambe iri mugungano iri mimwe mitambo yatambwa nhasi yapira seizvi Manika Diamonds 0 T1 0 Islanders 2 Blower Chiefs 0 Caps United 0 Rentals 1 vatsigiri veCaps United nhasi vanga vachiimbawo kuti murayiridzi wavo Lloyd Tembwe anofanira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku Billiard abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi FC Platinum 39 points Ngezi Platinum Stars 34 points Simba Bora 34 points Manika Diamonds 33 points murayiridzi wengezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Techua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare
achinzi kungoenderera mberi takasvira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda havatadzoka navo gore rinori so the consistency atini ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play in this Platinum
zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi T1 19 points Cheguru Pirates 17 points Hwange 12 points Arineo Movers 11 points Ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Michael Kariati.